by the grace of Portsmouth, ku South African side, kwakavhurwa, and then ku Zimbabwean side, kwakavharwa. Saka mudzidimbu ndingangoti pane confusion maererano nemovement yevanhu because vanhu havasi sure kuti chii chiri kuitika nekuti kuvhurwa kweone side kunenge kusina basa kana rimwe side rakavharwa. Saka muchidimbu ndingangoti pane confusion yakanyanya papetri kuda post.
Hapana kana vanhu vari kubva kuZimbabwe vashomanana zvavo vari kukurosa vachienda muSouth Africa.
Varipo vashomanana sekutaura kwamaita, but vashomanana vacho vanhu vane maspecial permits vakafanana nevanhu vanenge vachitsaira matrucks anenge akakiriwa kudhara, vosanganisira nevanhu vanenge vaine mapemit uye vanhu vanenge vakapuwa vane maprivate vehicles, ende vanhu ivavo vanofanirwa kunge vaine umbo hwekuti vatestwa COVID-19 kuti vakwanise kukrosa. Hazvisi kubatsira vazhinji, zvikuru sei vari kuZimbabwe nenyaya yekuti matesting points mashoma, uye vanokwanisa kubva kuZimbabwe vachiuya nenzira inofanirwa pamutemo vashoma nene. Saka vashoma vari kubatsirika. Saka vari kubatsirikana kazhinji varidzi nevakuru vemakambani makuru vanenge vari varidzi vematruck ndo ari kuwanikwa achibatsirwa zvakanyanya. Nevashoma vanenge vaine humbo hwekuti vatestwa vane zvekufambisa zvavo, ende uwandu hwevanhu vandiri kutaura nezvavo ava hushoma tichitarisana nevanhu vanenge vachikrosa pazvinenge zvaka maboda panenge achishanda before COVID.
Sangano renyu pane zvariri kumbonzwawo here kubva kuhurumende pamusoro penyaya dzekuzurwa kweboda? Pane huri kurodza makamboita navo?
Ndinohurombo kuti hurumende dzenyika dzatinoshanda nadzo dzemurijini yedu yesadak neAfrica, but hapana zvavati vataura zvinogona kubatsira maererano nemaboda kana maboda emunharaunda yedu yesadak neAfrica. Saka takaremerwa panyaya iyoyo.